Vachitaura pakupera kwemusangano wemuHarare nhasi masikati, varaMaposa vati nyika yavo ichabatsira nepainokwanisa kusimudzira upfumi hweZimbabwe, asi vakatiwo Zimbabwe inofanirawo kuona kuti munyika mave nehwaro hunoita kuti vekunze vakwanise kusima mari yavo muno.
South Africa, Mr. President, stands ready to render support to Zimbabwe within our means.
South Africa yakasipira kubatsira Zimbabwe nepainokwanisa kuti mukwanise kubudira panyaya dzeupfumi. Tinoona sekuti kushandisa mukana uno weBNC kunoita kuti tikwanise kuvandudza ukama hwedu.
VaRamaphosa vati nyika mbiri idzi dzatenderana kuvandudza ukama munyaya dzekutengeserana nyaya dzemari, uye vaudza makurukota avo kuti afambise mberi basa rekuona kuti zvirongwa makumana nezvishanu zvavakasainirana mukati memakore matatu apfuura zvatevedzwa. Vati semuenzaniso vanda kuona nyaya yeOne Stop Border Post paBait Bridge ichigadziriswa nechimbi chimbi, vachiti kana zvikagadziriswa zvinorerutsa kufamba kwevanhu nezvinhu pakati penyika mbiri. Vati vanda kuona zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero zvichibviswa, vachiti zvinokanganisa upfumi hweZimbabwe uye zviri kuomesera veruzhinji. Vati pakutanga chaipo Zimbabwe yainge isingakodzeri kutemerwa zvirango zveupfumi, nekudaro South Africa ichagara ichitaura kuti zvirango izvi zvibviswe kuti Zimbabwe ikwanise kuwana mari nerubatsiro sezvinongoita dzimwe nyika. Mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vatenda varaMaphosa neSouth Africa nekutsigira Zimbabwe panguva yekuoma kwezvunhu, vachiti izvi ndizvo zvinoitwa neshamwari chaiyo chaiyo. Vatiwo Zimbabwe iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa upfumi hwayo kukwezva vekunze, pamwe nekugadzirisa mitemo yayo kuti ienderane nebumbiro remitemo. Zimbabwe neSouth Africa nhasi dzasainirana chibvumirano chekudyidzana panyaya dzezvekurima, pamwe nekutambira gwaro pamusoro pokuti zvimwe zvibvumirano makumana nezvishanu zvakasainwa munguva pfupi yapfuura zviri kufamba sei. VaMnangagwa vati zvirango zveupfumi zviri kuvhiringa upfumi hwenyika, asi hurumende iri kushandisa zviwanikwa zviri munyika kugadzirisa upfumi apo iri kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Nhengo yeboard resangano replatform for youth development vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neSouth Africa pakubatsira Zimbabwe zvakanaka chose.
Zvandiona sekunge zvinhu zvakanaka kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, nekuti vanhu vanotambura nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndisu isusu vanhu vemuno muZimbabwe, nekuti industry leader ikwanisa kuti simuke, nyangwe kuti tiunze vanoya chiinvesta muno tinokwanisa kunge tichitadza kuti vanyatso kuuya, asi kana zvikabviswawo tinoona kuti zvinhu zvinokwanisa kureruka, upenyu hunokwanisa kutirerukira maZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti South Africa iri kubatsira Zimbabwe semuvakidzani, uyewo nekuti kunaka kweupfumi hweZimbabwe kunoita kuti zvizvarwa zvemuno zviri munyika izvidzoke kumusha. Asi vati kunze kweSouth Africa, Zimbabwe inoramba ichida rubatsiro kubva kunyika dzepasi rese nemasangano akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank.
Ukatarisa mari dzinodiwa painfrastructure zvakaita semigwagwa, zvakaita sezvipatara, zvakaita semasiweji, zvakaita semaairports and so on, zvoda kuti zvinge zvichigadzirwa muZimbabwe zvakawandisa, mari yacho yakawandisa, saka South Africa haikwanisi kuzvikwanisa iri yega.
Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti havabvumirani navaRamaphosa pazvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, vachiti vaRamaphosa vanofanira kutanga vanzwa kubva kuvanhu vese vemuZimbabwe, kwete kutaura vanzwa divi rimwe chete.
VaRamaphosa dambudziko ravaita ndoona sekuti vari kunyanya kutaura vari mushangu dzeZANU PF, vari kunyanya kutaura vasati vataura nezvizvarwa zveZimbabwe kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika munyika. Kana takatarira nezvozvo zvavari kuti zvirango zveupfumi, zvirango zvakambomira sei?
Zimbabwe neSouth Africa dzave nenguva yakareba dzichidyidzana, uye dzakakwidziridza ukama hwadzo kuenda pachinano chepamusoro cheBinational Commission muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.